zvikuru zvikukurukurwa zuva ranhasi ndakangokupeni chidimbu chekutanga tine anonzi maAutoWeepit atakati ngaawanikwa ari mumakliniki edu ekanzuru. MaAutoWeepit ialternative yemainfenerators munopisirwa tsvina dzinenge dzaitika ngatimboti iyo kamwana kashaya kachiri mudumbu kanopiswa kana kuti mamwe mawesta anowanikwa maclinical west anobva akandwa muincinerator. Saka tikuona zvokuti dhurira kozi incinerator imwe chete iri kunzi inoita 85,000. Saka nekuomerwa kwatakaitwa sekanzuro takaona kuti tikaita makomba anonzi maAutoWeepits anongoshanda basa rimwe chete rinoshandawo incinerator iyoyo toisa vana kana tsvina dzenhambe ichataura nezvazvo. MaAutoWeepits anoita kuma 3,000 imwe chete kuti rigadzirwe. Saka tine maclinic 4. Saka takati paclinic pega pega pakaitwa mairi mairi rinozara after 10 years, rimwe chete right after 10 years. Saka tenge tasevhawo kanzuro yedu mari ndotize zvimwe zvatiri kukurukura nhasi.
Tinonzwawo zvakare kuti kanzuro yakatenga mamita emvura maprepaid water meter, asi vagari vari kuti havasi kuzotambira urongwa ihwohwo nokuti kune zvakawanda zvinofanira kutanga zvaitwa nekanzuro zvisinei nemamita. Muri kukurukurwa here nyaya iyi?
Hongu nyaya iyi tingangoti isusu tiri kanzuro nyowani tsvimakanselers manyowani akapinda iresolution yakanga yaitwa nekanzuro yapera handinoo zaitwa akaitwa maelections musa 31 July. Isusu takapinda muna 31 July pane resolution yakanga yakaitwa. Saka tichiri kuita go over kuti tionewo zvakanakirawo maprepaid kana zvakaitirawo maprepaid, then tichazvikurukura nhasi tova nechisungu. Kana zvakashatira ruzhinji tichadzokera futi kuruzhinji tonotaura kuti taona zvakanakira imimi izvi kana zvakaitira imimi izvi tozodzoka futi nazvo mukanzuro.
Tinonzwawo zvakare ivo vagari vachinyunyuta kuti vashandi vekanzuro vane mwedzi yakati kuti vasati vatambiriswa mari dzemihoro. Mungajekesa here panyaya iyi?
Hongu idambudziko guru guru ratikasvikawo rapo vangu vane mwedzi inokwana kuma 8-9 months vasina kupuwa muhoro yavo. Tichisvikawo sekanzuro nyowani takasvikobvunza kuti ko dambudziko rakambonyatsotangira papi. Management yedu vakatitsanangurirawo zvekuti takazvibata vakati chimwe chokutanga mari towandudzwa mune vanhu. Nekuoma kwaita nyika vanhu havasi kuya kuzobhadharawo mari dzavo dzingava mvura kana dzimba. Ndopamwe patinenge tichitarisawo kuti tinowanawo kamari kekuti tizopuwa vanhu. Nenguvamoo kwangoitawo nezvinhu munyika mari yedu haisi kunyatsotenderera yatingati ndofunga kune inonzi liquidity crunch muchirungu. Haisi kunyatsotenderera muvagari venichitungisa kuti vakwanisewo kuya kuzobhadharawo kuno. Asi ndinongodaira muchidimbu mubvunzo wenyu ndokuti zveshuwa kanzuro ine chikwereti kuvashandi asi matambudziko aya ari kuedza kugadziriswa.